Vadzidzisi vari pasi pesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemari yavari kutambiriswa nehurumende vachiti mari dzavo dzemihoro dzakafanana nemitero yembwa. Mumwe wevanga vachiratidzira ava amai Mikirita Mudangwe vati vadzidzisi vave vanhu vave kushoreka zvasiyana nemakare kare pavairemekedzwa sezvo vachiti upenyu hwavave kurarama hwave kuita kunge hwevanhu vasingashande.
Magetsi ari kuda 100 US kuti ndijuse magetsi. Mvura 60 ndatova mu160. Mamedical bills angu iko zvino sena mudiabetic ndine chirwere cheBP. They are demanding 56 US. Already my salary has been eroded. Ndashanda ndane makore 21 ndichishandira mugovernment asi salary yangu yandinotambira it's below poverty datum line. I'm earning $301.
Amai Mudangwe vati sevadzidzisi havachadzidzisa nemwoyo wese sezvo vari kutambira mari isingakwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Kuti ndichisa effort yangu kudzidzisa mwana handikwanisi nekuti ndakumhanyira kumba kunopfuya huku ndakunohodha madomatisi kureva kuti upenyu hwandiri kurarama huri kurwadza zvisingatomboiti. Mari yangu ndikaitambira nhasi inopera yose. Saka we are living as if we are beggars in our own country. What they are killing, they are not killing me, but they are killing the future generation because the teachers, they are no longer delivering wholeheartedly. Mumafarmacies, they are now charging US. And vari kuzviziva ende vari kuzviziva. And they are not saying anything. We are not fighting anybody. What we want is kuti kana ari mabhonda acho ngavangotipa zviri equivalent nezviri kuenderana mumarket. Right now handikwanisi kutenga even cooking oil. Sipo yekugesa handikwanisi. Safe yesterday market ndakaona yakuita 15 US, saka I cannot afford.
Zvataurwa namai Mudangwe zvatsinirwa namai Poshe Akaja avo vano vemumwe wevaratidziri varatidzira ava. Amai Kaja vati chimwe chiri kuvarwadza ndechekuti havachakwanisi kurapwa kunyange hazvo vachibatirwa mari yekurapwa mwedzi wega wega neve Public Service Medical Aid Society.
Pese panenge parongwa zvinhu kuti zviite masalaries atiri kutaura nezvawa akanegoshetwa kudhara in US dollars tikabva tazoudzwa kuti US ne bond they are at par 1:1 but izvezvi takushamisika kuona kuti zvese zvakungochajwa nema US asi isusu bond riari yakuti richanzi at par harisisiri takutoona kuti $1 riri kuita hameno kuti ma bond mangani. Saka kuti tikwanise kutenga zvinhu zvataifanira kutenga zvataikwanisa kutenga muna 2013-2012 hatichakwanisi kuzvitenga izvezvi. Mari yacho has been eroded tangosara tane mapepa hatisiri kukwanisa kushandisa. Number 2 ukaenda kupremier uchida unorapwa warwara. Senini ndatova ne 7 years ndisina kumboshandisa card repremier but musi wandaenda ako ndichida kunoitwa scan nezvandaida kuitwa ipapo I had to pay imwe mari pamusoro zvichinzi pane shortfall. Ndoshaya kuti saka makore saya I have been subscribing and not even benefiting from PISMAS but one time yandaenda after 7 years ndonzi hauna chauri kwanisa kubenefit. Ukaenda ikoko kupremier mai vangu vanotenga mishonga ye BP vakanzi vanofanira kubhadhara kutopa up mari because mishonga yacho haisi kuwanikwa mupismas. You are forced to go and buy from other pharmacies. Kumafarmasi kwacho mishonga inenge ichinzi top up in US dollars. Where can I get those US dollars when I'm getting bonds?
Munyori mukuru mupTUZ vaRaymond Majongwe vati varayiridza havasi kufarawo nemari yemutero wezvikamu zviviri kubva muzana uri kubatwa padhora rega rega kubva pamadhora 10 zvichikwira wakaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncuve Mashondo Mashoma adarika vachiti mutero uyu uri kuita kuti vadzidzisi vabva vaita nhamo inenge yefodya yechikwepa yekuti uku yakarumwa uku inotsva. Mushure mekusiya magwaro avo enyunyuto kupismas bazi rezvemari pamwe nebazi rinoona nezvevashandi vamajongwe vati vachatora matanho akaomarara kudzamara hurumende yavapanzeve vatiwo vamwe vadzidzisi vatadza kunoratidzira nhasi sezvo hurumende ichinzi yanga yadaidzira misangano muzvikoro zvakawanda panguva yavanga vachifanira kutanga kuratidzira.
Zvakawanda zvatogona kuita togona kuita mastay away tiri kumabazi yake togona kuita magosro togona kuti nepamusoro the most important aspect ndeyekuti we expect like you dear said this is a listening government. We expect him to listen. You can't tell us kuti you are listening government and then you don't listen. You can't tell us kuti you have an open door policy then you close the doors.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi repismas vancuve pamwe namai sekainzenza vano vagurukota rezvevashandi pamusoro pezvinyuto zvevashandi izvi zvichakadai vadzidzisi vekumaruwa vari pasi pesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ vapinda muzuva rechipiri nhasi vachiramwa mabasa vachitiwo vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro mutungamiri weARTUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzora tsvimbo kudzamara hurumende yateerera nhuna dzavo.
Tinofara kuti vazhinji havana kuenda kumabasa. Tichitarisa mamembers edu 100% haina kutoenda kumabasa, vasvikira vari kudzimba dzavo vachitomobilizawo mamaticha kuti azojoina future action. Chatiri kunyanyofarira ndechekubatana kwevashandi vasingamirire kutungamirirwa nevakuru vane matumbu kana vane motikari hombe, asi vachibatana pachezvavo vachiexercise constitutional right yavo yekustrike when vachiona kuti vakanganisirwa naemployer wavo. Tinoramba tichiti kune hurumende itipe mari yatinotarisira salary yedu United States dollars sekuwirana kwatakaita muna 2012. Kana vachinge varamba vakaoma musoro, ticharamba tichinyudza gejo kusvikira vazonzwa chichemo chedu chazonzwika kuti zvinhunha dzedu dzigadzirwe.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vapo mavhima pamwe negurukota rezvemari kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, asi vamavhima vakaudza vakuru vezvikoro kumusangano wakaitirwa kuVictoria Falls masvondo matatu adarika kuti homwe hurumende yakaboka zvekuti hurumende haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari pari zvino kudzamara upfumi hwenyika hwatisimukirei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.